Asi panguva iyo nyika yatarisana nechirwere checoronavirus. Vashandi ava vanoti hurumende iri kukundikana kuvapa zvekushandisa kuti vazvidzivirire kutapurirwa zvirwere zvakaita secoronavirus. Mutsamba kubazi rezveutano iri muoko yeStudio 7, sangano reZimbabwe Nurses Association rinoti rakasuma bazi rezveutano mazuva maviri apfuura kuti rinoda zvekuzvidzivirira kubva kuchirwere checoronavirus. Uye richitiwo rinoda mvura muzvipatara nemari yekushanda kwavachaita nguva yakareba vachirapa vane chirwere checoronavirus. Mutsamba kubazi rezveutano nevakuru vezvipatara mutungamiri werimwe sangano rinomirira vana chiremba reZimbabwe Hospital Doctors Association Dr. Tawanda Zvakada vakatiwo nhengo dzavo hadzichakwanisi kuramba dzichishanda kutanga nhasi sezvo dzisina zvekuzvidzivirira. Vati vakaita musangano nehurumende nemusomuvhuro nezvenyaya iyi asi kusvika pari zvino hapana chabuda. Hatina kukwanisa kunzwa kubva kugurukota rezveutano Dr. Obedaya Moyo sezvo vanga vasiri kudayira nhare mbozha yavo. Mukuzeya nezvenyaya iyi tabata mutungamiri weZimbabwe Nurses Association vaEnoch Dongo.
Ichokwadi kuti vana mukoti vari kuti hatichakwanisi kuramba tichienda kubasa nekuti upenyu hwavo huri panjodzi. Kubasa hakuna zvekushandisa zvekuvadzivirira kubva kuchirwere checorona ichi. Chirwere ichi chirwere chinyowani chitisikazivi chisikazivikanwi munyika yose pasi rose. Chirwere ichi chauya kuuya kwachaita uku vana mukoti vari kuti kuhurumende dai yachimbikidzika kutidzidzisa nezvechirwere ichi kuti chirwere ichi chirwere rudzii chakaita sei, chinoparadza sei, chinorapwa sei, tingachidzivirira sei, kuitira kuti ana mukoti vave neinformation yakakwana yekuti vanhu vedu veZimbabwe anonga aita masigns and symptoms oro zviratidzo zvinoratidza kuti ane corona, chekutanga anoenda kuchipatara. Ende kuchipatara munhu anotanga kunoona kukliniki, kungava kukliniki, kungava kuprovincial hospital or district hospital kana kuti kucentral hospital, munhu anotanga kunoona ndimukoti. Saka mukoti uyu anofa kunga ine information kuti vanhu ava pavari kubva maZimbabweans vachienda kuzvipatara vanenge vachitarisira kupiwa information yakakwana. Nekuti information yomasocial media kana kuti yomanewspaper kana kuti yomatv vanenge vachida information kubva kuna mukoti nokuti vanenge vachiti idzi ndidzo nyanzvi.
Ko, zvinhu zvakamira sei pakudzidziswa kwavana mukoti?
Kudzidziswa kwavana mukoti hakusi kuitwa nekuchimbidza nekuchimbikidzika. Kwakatanga asi kutanga kwakwakaita tine vanhu vashoma stereki vadzidziswa nezvechirwere ichi. Saka tiri kuti kuhurumende dai yakurumidza pamusoro pezvo pekuti ana mukoti avana information. Ana mukoti avana zvokushandisa zvinovadzivirira kubva kutapurirwa chirwere ichi nemaclients nevanhu vari kuuya vaine chirwere ichi.
Ko, sei zvichidaro?
Mukoti anongoona munhu atosvika atogara pabhenji achitotaura zviratidzo zvekuti ane korona. Pamwe mukoti anonga atomubata, apa mukoti haana zvokushandisa zvokudzivirira. Saka mukoti anogona kubatirawo. Saka isu tiri kuti hurumende kana tichida kudzivirira chirwere ichi muno munyika kuti chisapararira kuenda chisapararira kuvanhu vakawanda. Nekuti mukoti zviri kuitika nhasi, mukoti akabatira chirwere ichi achabva nacho kubasa agoenda nacho muzupuko. Paanokwira muzupuko agozadza vanhu.
Mutungamiri weZimbabwe Nurses Association vaEnoch Dongo vachitaura vari parunare muHarare. Zvichakadaro, vamwe vanotengesera mumisika mikuru yezvirimwa nembatya vanoti vave kuziva nezvekuipa kwechirwere checovid-19 kana kuti coronavirus, uye vanoti vanobvuma kuti misika yavo imbovharwa kuti vadzivirirwe kubva kuchirwere ichi. Asi vanoti hurumende inofanira kuvabatsira kuti varambe vachirarama apo misika yavo inenge yakavharwa. Izvi zvinoitika apo kanzuro yeHarare yanyorera kuhurumende ichikumbira kuti misika iyi ivharwe senzira yekudzivirira kupararira kwechirwere checoronavirus. Godwin Mangujga anotipanya inotevera.
Vakawanda vevanhu ava vanoti vanoziva nezvechirwere checoronavirus uye vanodavo kudzivirirwa kubva kuchirwere ichi. VaClemens Bachi vemumusha wembare vaudza Studio 7 kuti hapana chakaipa kuti musika umbovharwa kana zvichizoita kuti vazoshandira pakachena pamwe nekudzivirirwa kubva kuzvirwere zvinosanganisira coronavirus.
Vanofanira kuvharawo kana kwa short period of time vendozi kuti raramisa.
Vamwe amai vati vanonzi amai vunganai vati vave kutotora matanho ekuzvidzivirira kubva kucoronavirus nekugesa maoko avo kakawanda, asi vakati vanodawo mamask ekuvhara muromo ayo vati havakwanisi kutenga. Vati hapana chakaipa kuti musika imbovharwa.
Tichagara kumba shutdown. Pashutdown apa indona sekuti vanhu vemuZimbabwe tinozvifarira kuti nekuti prevention is better than cure. Asi kuti tigare kumbaka munomu tinorarama ne hand to mouth. Senditoti vana vangu vadye ndingenda toya kuno kumbare ndambotengesa ndonobika.
Asi vamwe vakaita savapanashe siziva vati havabvumirani nepfungwa dzekuti misika imbovharwe, vachiti chakakosha kuona kuti mimisika yose mave neutsanana hwakanaka uye kuti vanotengesa vapiwe mbatya dzekuzvidzivirira.
Tikadivharira domain industry yangosara ndopatinoraramira. Padanho chemadeno vaona imwe nzira kuti vanhu vasandiwo vachienda kumberi, asi tichigona kuti chiprevent ndiwo zvirwere chisapararira chienda kumberi.
Mukuru werimwe remasangano anomirira vanotengesa mumigwagwa, Revenders Initiative for Social and Economic Transformation kana kuti VSET, vaSamuel Wazaima Ngoma vaudza Studio 7 kuti vanokurudzira nhengo dzesangano ravo kuti dzishande nemakanzuro nehurumende pakudzivirira kupararira kwecoronavirus.
Nyaya yokuti vanhu vanobudiswa mustreet isusu hatingairambi nekuti tirikuziva kuuraya kuri kuita denda iro pasi rese, but tinokurudzirawo futi hurumende yedu kuti ngaisatora nguva yakarebesa. Then chechipiri, tinokurudzira hurumende yedu kuti paiswe mamezures ekuti vanhu vakwanise kuramba vachirarama.
Mutauriri wekanzuro yeHarare vaMichael Chideme vanoti vamirira kunzwa kubva kuhurumende mushure mekunge vaisa chikumbiro chekuti misika imbovharwa senzira yekudzivirira kupararira kwecoronavirus.
Asi sekanzuru tatopa muono wedu kare kuti dai zvambovharwa izvi kuitira kuti vanhu vasange vachiungana, nekuti pamisika panopinda zviuru nezviuru zvevanhu pazuva rimwe chete, ende hauzozikanwe kunzi ane chirwere ndeupi neasina.
Kumisika iyi kune vanhu vakawanda, izvo zvinonzi nenyanzvi zvinokurudzira kupararira kwechirwere checoronavirus. Kunze kwemisika nedzisvondo, vanhuwo vari kuungana kumitsetse kumabhanga pamwe nenzvimbo dzakaita sezvibhorani, sezvo makanzuro akawanda munyika ari kutadza kupa vagari mvura yemupombi. Asi vachitaura nevatori venhau nezuro manheru mushure memusangano wedare makurukota, gurukota rezvekuburiswa kwemashoko amai Monica Mutsvangwa vakati komiti yakaumbwa nehurumende kutungamira basa rekurwisa coronavirus iri kutora matano ese ainokwanisa kugadzirisa zviri kunetsa.
Vari kutarisa nyaya dzese idzodzi dzekutarisa utano kuti pane panomira vanhu vachida mvura, pane zvakawanda zvangasvinetsa munyika, pangamire vanhu vachida chikafu, pangamirewa zvese izvozvo.
Chirwere checoronavirus kusvika pari zvino pave nevanhu vatatu vabatwa nacho uye mumwe wacho Zororo Makamba akashaya nemuvhuro. Kusvika pari zvino coronavirus yabata vanhu vanosvika 430 ezviuru uye kuuraya vanhu vanodarika zviuru 10 nezvipfumbamwe pasi rose. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangusha.
Apo nyika dzakawanda dziri kuramba dzichitora matanho akasimba ekudzivirira kupararira kwechirwere checoronavirus, zvikoro zvepamusoro-soro zvakawanda pasi rose zviri kutorawo matanho ekumbovhara. Zvimwe zvikoro zvakatobvisawo vadzidzisi vose vanodzidza. Zvimwe zvikoro zvakatobvisawo vadzidzi vose vanodzidza vachigarapo senzira yekudzivirira kutapurirana chirwere ichi. Matanho ezvikoro aya akasiya vana vakawanda vanobva kune dzimwe nyika vave parumana nzombe, sezvo vamwe vasina kukwanisa kudzokera kunyika dzavo kune vabereki vavo. Asi imwe mhuri iri mudunhu reMaryland uye iri yemutori wenhau weStudio 7 Jonga Kandemiri yakatora musikana anodzidza kudunhu reTennessee pamwe nemukomana anodzidza kune chimwe chikoro chepamusoro-soro chiri kuBaltimore, Maryland makare. mudzimai wavajonga amai Poshi Akandemiri vanoti vakatora vana ava nekuti vakaona zvakakosha kuti vavabatsire. Ngatinzwei hurukuro yavaita naJonga Akandemiri weStudio 7.
Nyaya coronavirus yakatokanganisa vana vakawanda zvikuru, especially my international students, panyaya dzepekugara. Nekuti zvakaitika ndezvekuti pavakanga vakuenda kuspring break, vaifanira kuzodzokera kuchikoro musi wa 23 March. Asi nenyaya yekuti kuzvikoro kwakunzi hazvichaita kuti mudzoke nekuti coronavirus yanga yasvika pakaoma, vakanzi chibva emangoenda tozokuudzai kuti chidzokai kuchikoro kana kuzotora zvinhu zvenyu. Saka vari pahorodhi pacho kudai vakazonyorerwa vachinzi zvekuchadzoka hazvichaita, zvichobva maitongogarira ikoko. Saka zvakabva zvavakanganisa nekuti vazhinji vachina vanenge vasina kugara dzimwe nguva, vanoti kana horidhe ichinge yasvika vanodzokera kumisha yavo kunyika dzakasiyana siyana. Asi isu tine vana vaviri, mumwe wacho musikana anodzidza kuTennessee akanga auyawo zvakare kuspring break akabva angogara ari pano. Mukomana akauya paweekend akadzokera kunonyora mazamanishoni. Takazviita izvi kuti at least vabereki vavo vari kuZimbabwe vasinyanye kubatikana nekushaya kuti vana vavo vari kupi apo pavanenge vachipedzisa bvunzo dzavo idzo dzavari kuita online mazuva ano.
Ungatidza kuti chii chakakupai mweya wekutora vana vasiri venyu vamakabereka kuti munge muchigara navo?
Mwoyo wekubereka unongorwadza zvikuru sei kana iwo mubereki uri kure maningi nemwana wako. Saipapapa vabereki vese vari kuZimbabwe vana ava vari kunoku kunyika iri kure zvakanyanya. Saka kana uchingori mubereki unonzwa tsitsi nekuda kuzorodza pfungwa dzevabereki vanenge vari kumusha kuti at least vanorara hope vachiziva kuti vana vavo vane pavari kuisawo musoro pasi uye vachidyawo sadza nezvimwe zvakadaro vasinganetsekani nekushaya pekugara.
Ivo vabereki vevana vamakatora vakatambira sei danho ramakatora iri?
Vakatenda zvikuru, vanonyora pamameseji eWhatsApp vachitenda kuti Mwari vakuropafadzei, baba namai Kandemiri muitirwe zvakanaka, vana vari kutaura kuti aiwa vagere zvakanaka, havana zvizhinji zvavanofunga kunze kwokungoverenga kuti vapase, izve kupekugara nepekurara nechekudya aiwa havambofunge nezvazvo.
Imi magara mune vana venyu vaviri nechakare, vakatambirawo sei danho iroro kuti munge muine vamwe vana vaviri?
Ivo vasikana vedu vaviri ava ndo vanotokurudzira kuti tichengete ivo vana ivava.
Zvii zvamungataurawo kune dzimwe mhuri dziri munyika dzine vana vane dambudziko usere kuti zvikoro zvavharwa vana havana kwekuenda?
Vabereki vari mudiaspora, kana manzwawo kuti pane vana international students vasina pekugara, especially panguva ino yecoronavirus, please take them in. Zvinobatsira zvakanyanya kuti vana vasashupike uye kuti vabereki vavo kuZimbabwe vasanetsekane zvakare. Nekuti zvakangonaka kuti tibatsirane, nekuti mangwana vazoti mwana wako anofuma ari papi, mumwe musi anofuma ari kunyika iri kurewo, ende ikoko achakwanisa kuona vanhu vanomubatsira.
Avo vanga vari amai Poshi Akandemiri vachitaura vari parunare muMaryland muno muAmerica naJonga Akandemiri weStudio 7. Nyika dzakakomberedza Zimbabwe mudunhu dziri kutora matanho kuzvidzivirira kupararira kwechirwere cheCOVID-19 kana kuti coronavirus, izvo zvoita kuti zvizvarwa zveZimbabwe zvisare zvoomerwa pakupinda munyika idzi. Shingirai Madondo anotipanyaya inotevera.
Nyika dzakapoteredza Zimbabwe dzinoti Botswana, Zambia, Mozambique neSouth Africa dziri kutora matanho ekudzivirira kupinda kwecoronavirus munyika idzi kuburikidza nekutora matanho akasimba panzvimbo dzinopinda nevanhu vachibva kune imwe nyika. Botswana yakazivisa kuti yavhara miganhu yayo nemusi wechipiri, uko South Africa iri mubishi rekukurudzira kuti vagari vemunyika iyi vasabude mudzimba kutanga nechina kurume 26 kwemasvondo matatu. Zambia, Namibia neMozambique dziri kuitawo mushandira pamwe nedzimwe nyika dziri mudunhu reSADC mukuvhara zvikoro uye kurambidza kuungana kwevanhu vazhinji senzira yekudzivirira kuparara kwechirwere icho chakatanga mudhorobha reWuhan kuChina muna zvitagore rapera. Asi matanho ari kutorwa nenyika dzakakomberedza Zimbabwe ari kuita kuti zvizvarwa zveZimbabwe zviomerwe kupinda munyika idzi. Sachigaro wesangano reVendors Initiative and Economic Transformation vaSamuel Wadzai vaudza Studio 7 kuti kuvharwa kwemadhorobha kuchaita kuti vanhu vadyo nhoko dzezvironda, sezoro jenji kuchirara mani kutenga midziyo kwa wakizani we Zimbabwe kutuwa tinge semu nyika
wanu Zimbabwe wa rushinji kukura lama ni informal trading yu ima cross border trade masu jenda saka nguwa yacho yu kufaru waifan kuzore doza ndru kuti nini tunoto kuru zira kuti nguwa nga isa rebesu no kuti zinenge za angu fana nana kutuwa na wakuyu kundu fani nzara mzimba
wawazai wano turumendi akafanila kuona kutinga batire sei ungwanda ngwanda uvanu wanora rama nekutenga nekutengesa sezo kutengesa ndiko kurukuwa ni saruzinji cho uwiri
unless kana kuruku turumendi edu ino isa uma schemes kana kuti ma plans kusupporta wanu nemari kana kuti nezi nechi kafu tokuti wanu wanipane basila nijo kutindipinde mkutu kutengesa otherwise kine nchuturuku kurudzira kuti ngaisa rebesa nguwa ya kuvara machi maboda nukuti ndo kurukura na miravana
chimuwa chizarwa cha Zimbabwe icho chinochaira bazi rinofamba pakati pedhorobha reFrancistown muBotswana neHarare vaMichael Muzondiwa vanoti mamiriro ezvinhu aita kuti vapererwe nebasa
ma movement avanhu achaita mashoma nokuti just because mumwe nomwe anenge achizova kuti pota rakafaro saka hakuna anonhangira saka that means basa remunomo reita shoma nokuti otherwise Botswana iri kurelay na vanhu vari kubva Zimbabwe achekuzotenga katwa kwaitwa border reBotswana neBotswana neSouth Africa nenhangira zvauraya economy yeBotswana
asi muzvare peace gwatidzo vanoti zvizvarwa zveZimbabwe zvinofanirwa kutevedzera yambiro dziri kupiwa nemapazi ezvautano enyika dzakapoteredza Zimbabwe nokuti ndiyo nzira chete ingapedza kupararira kwecoronavirus
kumhanya haizvi kusvika ngavarambe vakagara because kana ukauya kuno nouya nechirwere nouya uchirwara nouya uchikonzera vamwe kuchirwere kuno uchifira kuno vamwe uchiuraya futi
hurumende yava Emmerson Mnangagwa yakavharawo mabhodha nemusi wemuvhuro mushure mekunge Zororo Makamba ashaika nokuda kwechirwere checoronavirus nyika iri mudambudziko guru rechirwere checoronavirus mudunhu resadiki South Africa iyo ine vanhu mazana manomwe nemapfumbamwe vakabatwa nechirwere ichi ndakamirira Studio 7 muFrancistown Botswana ndini Shingirai Madondo
yasvika nguva yekuti timbonzwa zviri kuitika pasocial media
chirongwa chedu che Let's Talk ngati kurugurei chatina kupakurira ipa Facebook page yedu ye VOA Shona nemusi wechipiri china nechishanu nasi tangati kuenderera mberi tichitarisa zviri kuitika pasi rose panyaya yedambudziko rechirwere checoronavirus
around Wellington mapinde mati ndimuna angu muPretoria ndemandiri sofa kutara nyaya yecoronavirus sofa ndonzo kwa nyuzi kundi manamba za kubi uwezira batu mabasa kwa kini kushambile kutuwa alifati ya nyanyo tege shira kwa mbaru kati marekto ya kipatikidwa ma working hours anzo ni from morning kushika 6 sani kwa chivara denyo weekend nyangeta kushanda from morning kushika na wando mamira kwa hida kwa kari kwa mbasa redu ori mera kumuze kushanda ama marekto kini kinoa kwa kutuwa na huda kutu ma working hours achinzira kuti zvese vanhu vakungotya izvi mumakastoma kuti vatenge chikafu chavari kutya kuuya kutenda chikafu
pabasa renyu apa munorarama muchiwedzera nemari yematripi here saka zvinoreva here kuti pamunee musingaite kubasa munee musiri kubhadhara zvinofamba sei pa
ya isusu basa redu ratinoita ndevekuti hatina like commission toshanda ese tobhadhara nemadelivery fees tenzita zvekudhiliva chikafu saka toshanda nemadelivery fee chete ndee zvatinoita so kana ukasaenda kubasa hapana mari makastoma akaodhawo mashoma mari shoma hapana mari saka zvinhu zvake zvatodisebo zvakanyanyisa
makatarisawo kuZimbabwe munoona kunge vakagadzirira zvakakwana here
chinoitika vanhu ava vanenge vachiti zvone vakagadzirira ka chirwere chisati chapinda munyika wanti changopinda munyika chino ndokwavanoona kuti zvone havana kana chavakagadzirira kana kawana ekuti kada kutarisa Zimbabwe tiikombeya nemunomoka chikapinda kuZimbabwe kuto sofara zvinyika yedu. Pangura nharumtanga kurapa zvirwere zviri izvi zvakafanana nemaronda nechinchinomwe urwere huri simbuwo kuti zvinokwanisa kungorapwa munhu achitedzekera kumbasa vari kuchitadha whatabout zvinhu zvakaita seizvi.
Ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndiri mu Washington.
Munau dzemutambo, mutambo une mukurumbira mumabhawa kana kuti po wambomiswa nekutyira kupararira kwechirwere checoronavirus, asi vamwe vanonzi havasi kutambira chisungo ichi. Michael Kariati anotipa nyaya inotevera.
Ko nyange hazvo pasina mutemo kana chisungo chiri kubata vemumabhawa. Mutambo une mukurumbira munzvimbo idzi wepo wambomiswa zvekare pachityirwa kupararira kwechirwere checoronavirus. Gwaro rabva kumutungamiri wepu Association of Zimbabwe va God knows marawanyika rinoti mitambo iyi yamiswa kusvika kupera kwakubvumbi, apo vachaona kuti inokodzera here kutambwa zvekare. Kunyange hazvo uchiunganidza chaunga munzvimbo dzekutandarira idzi, veruzhinji havatarise puu semutambo asi semafaro anounganidza vanhu. Vamarawanyika vanoti vabvumirana sekanzuro inotungamira mutambo uyu kuti uchadzoka munhandare chete kana zvave pachena kuti chirwere ichi hachikanganisi vatambi apo vanenge vachisangana. Muteveri wemutambo uyu vaShepherd Saizi vanoti zvaitwa neutungamiri hwemutambo uyu zvinofadza sezvo upenyu hwakakosha kudarika zvemafaro izvi.
Nekuti vanhu vakakosha kukunda magames epool, saka zvavaita zvakanaka zvekuti titorosikurudzira zvavaita izvozvo, titorositenda nekuti vanhu vangacharamba vachibatira chirwere vakawanda pasina mari.
Asi chiri kurwadza ndechekuti vamwe mumutambo uyu havasi kutevedza zvakatarwa izvi, sezvo vari kuungana vachiita zvekubhejerana kuti akunda ndiani owana mari inosvika papi. Mugari weMwaren Park muHarare vachapuwa Jakarasi vanoti veruzhinji vanofanira kukoshesa utano kwete kukudza mari.
Hurumende chero yakati imise mitambo yika, asi kuno kupuwa iri kutambwa. Yatambwa zvinoita kuti isu vanhu vemucommunity tinenge tava danger, tinozonge tavasangana nezvirwere izvi, hatisi kuziva kuti zvinodzivirirwa sei, zvinouya sei. Kana zvauya isu hatina chekuti tizvidzivirire. Saka taikumbira kuti mitambo iyi imbomiswa yose.
Chirwere ichi chakonzera matambudziko makukutu pasi rose. Vaimbove mutungamiri weReal Madrid vaLorenzo Sanzi vakashaya nechirwere checoronavirus ichochi. Vatambi vakawanda kusanganisira venhabvu, basketball nemwe mitambo vakabatwa nechirwere ichi, uye vanosanganisira manager weArsenal Mike Ateger, Maroon Fellini, Kevin Durant webasketball ane mukurumbira wakanyanyisa, Paulo Dybala, Yunai Junsuk, Daniel Rugan na Blaise Matuidi. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Muchirongwa cheLive Talk na 8 PM tiri kutarisa zviri kuitwa nezvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika, takatarisa chirwere checoronavirus.
Yeah, 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 y
Kino fuma yokuruma.
Tereri, musa kanganwe kuterera zvirongwa zvedu zvestudio 7 pamasaisai anoti 909 AM 6175 ne 9825 kHz. Manheru ega ega ninguva dza 7 PM svondo kusvika mugovera. Munenge muchitibata pamasaisai anoti 909 AM 4930 13860 ne 15460 kHz pashortwave. Pachitiwo zvirongwa zvedu zvelife talk zvinotanga na 8 manheru ega ega muvhuro kusvika chishanu. Munenge muchitibata pamasaisai anoti 4930 13860 ne 15460 kHz pashortwave. Sezo nguwa edia pira, rika itingo tarisa msore na uzwa kare. Vana chiremba na vana mkoti, vanu tangakura mwa mabasa, vachiti ya vana zvikwani siro zvekuzi dzivirira kuchirwere che coronavirus. Vashandi vepa nandirende gemwarare, vanu tangakura mwa mabasa, vachiti varu kushikira upenyu wavo kuchirwere che coronavirus. Tashuka kumagumo, ichirongwa chedu, anokone kaine mfaro, ndini wenyu Blessing Zulu, ndiri mu Washington DC.
Soku isika atisenda baku VOA Ndebele.